chinangwa ndechokuti pave nekutaurirana nokupasirana unjere kubva zviri kuitika kumusha nesu vagara muno mudiaspora. Saka paroadshow apa takaronga kuti pava nebusiness dinner kuti vanhu vavambosungunuka vachitaurirana nokuziva vashanyi yedu. Tozoita conference zvoreva kuti panenge pane vanhu vanenge vana mazvikokota vanenge vachitaura kubva kuZimbabwe. Kuzoitawo isu kuno kudiaspora, asi tinoda kuti iite monologue, tinoda kuti pave nedialogue. Saka kuno kudiaspora tinavo vamwe maprofessionals vedu navamwe vakadaro vachange vachitaurawo kuti tiite exchange.
Zvii zvimwe zvamuchatarisa pamusangano wenyu wemangwana?
Masession maviri yokutanga yakamirira zvemaentrepreneurship investment nezvimwe zvakadaro. Yechipiri ndehuman capital, yokuona kuti maprofessionals edu atinawo kuno hakuna mabasa here kumusha, kana kuti tibatsire kumusha, chii chimwe chatingaita savagara vari kuno kumaprofessionals navamwe vakadaro kuti tive netanga kutaurirana nokutanga kuzivana nezviri kuitika kumusha nesu vari kuno kudiaspora.
Muchitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri imo muno mudiaspora, ndezvipi zvavari kunyanya kuda kunzwa nezviri kuitika kuZimbabwe zvingavabatsire kuti pave nekurandudzwa kweupfumi?
Nyaya iri kuitika ndiyo kuti vanhu vari kuno uku isusu kudiaspora hatina information yezviri kuitika kumusha. Vanhu vazhinji taimbotumidzira mari, havana kuti maremittance. But pane pfungwa dzokuti vanhu vari kudawo kuziva kuti ikonomi yokumusha vangapindawo sei imomo kuita mainvestment, kana kutanga zvemabhizinesis, kana kuva namapartnerships, kana kuva nezvinhu zvakadaro, mabato akasiyana-siyana, vana tourism, mining, telecommunications, infrastructure development. Zvese izvi vanhu vari kuda kuwana information. Saka chikwata chabva kumusha ndechichina vanhu vapamusorosoro vanorepresenta maorganizations iwavo akaita sana CZI nana Zimbabwe Investment Authority, health, kutourism, kumining. Saka tona kuita exchange yeinformation nevanhu vese ivavavo. Kuno kudiaspora ndo nyaya hombe yatinayo yokuda kunyatsokuziva kuti kana ndichida kutanga kambani yangu kumusha inoita sei. Kazhinji vanhu vanga vava vakabiririrwa nehama kana navamwe vanenge vachingotaura nyaya idzi dzokuti auya muinvesti kuno kubhadhirika pasina information chaiyo chaiyo yokuti unoita sei zvinowanzokunai.